Tiri kuparura sangano rakamirira vana veZimbabwe rinonzi COSDA. COSDA zvinoreva kuti Coalition of Zimbabweans in the DC area. Nzvimbo dzinosanganiswa nesangano iri ndedze Washington DC, Maryland, Virginia neWest Virginia. Kureva kuti vanhu vari kutangidza sangano iri vanhu vanogara munzvimbo idzi vari vana vakabva kuZimbabwe. Asi sangano redu rinosanganisira munhu wese zvake anonzi muZimbabwe anogara muAmerica kana kune dzimwe nzvimbo pasi rino. Vanhu vemuWashington DC, Maryland, Virginia neWest Virginia vangotangidza zvavo sangano iri, asi rinotambira vana vese veZimbabwe.
Chii chasvitsa pakuti munge muchiumba sangano iri?
Chinangwa chetinacho chatikonzera kuti tivake sangano iri ndechekuti, chekutanga, tinoda kuti tipfumbidze ukama yatinoti networking yai pavana veZimbabwe vanogara muno muAmerica kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana uyezve nekuZimbabwe. Uye chechipiri, tinoda kuti tibatsire munyaya dzeeducation nehealth care. Tinoziva kuti vanhu vakawanda vanobva kuZimbabwe vari kuita zvakasiyana siyana, asi toda kuti tiise musoro pamwe chete tigone kutoita zvakawanda tichibatsira sezvinotaurwa nevakuru zviya zvekuti ziva kwawakabva.
Chii chinodiwa kuti munhu azove nhengo yeCOSDA?
Kuti munhu ave nhengo yesangano redu reCOSDA, chinodiwa ndechekuti ange aine chido chekutanga, chido chekubatsira, uye aine zvikwanisiro zvekubatsira nazvo. Saka tingati isusu hatisi sangano riri membership based rinobhadharisa vanhu mari dzekuti bhadharai mari kuti mupinde musangano redu, asi tingati tiri a sponsorship based organization, sangano rinoti aiwa inini ndiri kuda kubatsira, ndoda kuita sponsor, kuda pane mwana asina mari yekunyora bvunzo, kuda pane vari kukliniki vane bhiri ravasingakwanisi kubhadhara. Saka vanhu vanenge vachinzwa kuti vari kuda kubatsira vanotokwalifya kuti vachipinda musangano redu.
Koiyo nhengo yeCOSDA inozobatsirikawo sei?
Munhu anenge aita nhengo yeCOSDA anobatsirwa neCOSDA kuti iye agone kubatsira vamwe zvakapfuura zvaanga achigona kuita arega.
Tinozva kuti mune urongwa hwekuparura sangano iri zviri pamutemo yatingati launch. Urongwa uhwu hwakamira sei?
Tiri kuparura sangano reCOSDA musi wa19 December, kubva nenguva dza7 manheru. Zvichaitirwa paZoom padande mutande. Malogin details acho pane flyer yatakaisa pamaWhatsApp groups, flyer iri pamaFacebook, kwozoitawo flyer iri pawebsite yedu www.cosda.org, cozda.org. Vanhu vakaenda ipapo vachaona madetails ekuti vangaita sekuti vapinde pamusangano wetinoti nawo paZoom vologa. Kana vachingova neindaneti chete, chero kupi kwaari, vanokwanisa kupinda kuti vanzwe vaone parirwa kwetinenge tiri kuita. Tinenge tine muimbi anonzi Julian King ari kuTexas.